Msangano uri kuitwa pakati peZimbabwe neSouth Africa watanga nhasi kuseni, saka maministers anga achiita kubva kuseni kusvika masikati ano.
Chii chinotarisirwa kuitika?
Kuru venyika yeSouth Africa vavatiri Ramaphosa vari kutariswa kusvika muno masikati ano. Msangano wavo wevakuru venyika zvakabatanidzana navo president vedu Comrade Mnangagwa uchatanga mangwana kuseni.
Zvimwe zvinotarisirwa kukurukurwa zvakaita sezvipi?
Varikuda kuongorora kuti vava pachinano chipi pakufambisa zvibvumirano zvakavakanga vaita makore maviri akapfuura. Saka nguva iyi yemakore maviri vanenge vachifanirwa kuenda pasi vachinoona kuti zvavawirirana izvozvo zvavakabvumirana sezvo zvinoitwa. Kune zvibvumirano zvakawandisa zvingadarike kuita makumi mana nemashanu 45 zvakanga zviripo, zvinokavha maareas akawanda, maareas eekonomi, maareas ehealth, maareas einfrastructure, maareas eenergy.
Pambokurukurwawo here nyaya yokufamba kwavanhu pakati penyika mbiri idzi?
Zvirongwa zvekuti kushanyirana kunge kusinganesi pamaboda, panga pane urongwa hwekuti varoda kugadzira nyaya iyo inonzi one stop border post, kuitira kuti vanhu vanofamba vachiita kuto nokubuda munyika dzedu, vamwe vachiendawo kumberi mberi kweZimbabwe zvitoroko kunana Zambia, DRC, Malawi zvakangodaro, vange vachikwanisa kubatwa zvakanaka kukura kuti mapepa avo agadziriswe nenguva shoma shoma. Ndozve zvimwe zvinga zvichitariswa. Zvino zvakawanda zvikuru.
Kusvika pari zvino, chii chabvumiramwa pakati penyika mbiri idzi?
Handingagoni kuti ndidome iye zvino kuti chii chawiriranwa, because mapato maviri kana kuti nyika mbiri idzi dzaakuongorora mugwaro rabuda muurongwa hwemamusangano hwaitika.